Mapurisa ange aine mboma kuti nezvombo zvehutsi hunokachidza apinda mumedia center nechisimba achirova madziro nemboma dzavo nekukanganisa vatori venhau vange vachizviitira basa ravo. Paapinda mumedia center mapurisa aya asunga nechisimba vamukwananzi ndokuvaisa cheni mumaoko ndokuvasunda nechisimba vachibuda navo vakananga kuHarare Central Police Station. Zvaiitika ndezvekuti pane mamwe mapurisa ePolice Internal Security kana kuti PIS apinda musangano wanga uchiitwa navamukwananzi nevatori venhau achinyepedzera kunge vatori venhau uye papera musangano uyu vabva vaedza kusunga vamukwananzi uye pavaramba mapurisa ePIS abva azokoka mapurisa ekudzivirira nyonganyonga. Mumwe mutori wenhau aona zvaiitika Sofia Mapuranga ati haana kufara nemaitiro emapurisa aya kusunga munhu wavange vachitaura naye.
Asi maitikira zvaiita haana kundijekera nokuti zvaiitika panzvimbo private property panzvimbo yatinoshandira zvekuti handina kufarira even mapindiro avaita panzvimbo yevapinda zvehasha vachitotora munhu wavo of which vanga vasina kana warrant of arrest vanga vasina kana bepa ravaprojusa rekuti vari kuda kusunga munhu wavo.
Mutauri wesangano rinomirira vatapi venhau vechidiki reYoung Journalists Association vaLeopold Munhende vati vange vave kutoenda apo vaona mapurisa achipinda nechisimba kuti azosunga vamukwananzi.
Ndizvogera mukati ndikaona promisa chinetsana nemupurisa womwarihwana angaida mutizvi kumudhonza kuti abude panze ozotorwa nevamwe. Promisa chi let me call my lawyer. Ndobva vangozopinda riot about 8 guys vangopinda vachisunda munhu wese vachisvika vachiisa njema pana promisa. Promisa achitotaura kuti njema dzamandisa nadzo handisi kuramba asi dzazobatisisa tichazozviona mberi izvozvo hazvinei nesu izvozvo.
Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi avo vange vasiri pabasa apo pauya mapurisa. Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi avo vange vasiri pabasa apo pauya mapurisa vashora kuita kwemapurisa uku uye vati vachasvitsa chichemo kumapurisa kana vachinge vanzwa zvizere pane zvaitika nhasi. Sachigaro vemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze varatidza kusafara nokuita kwemapurisa uku vati mapurisa ane mvumo yekusunga vanhu asi kwete panzvimbo dzinoshandira vatapi venhau.
Chinoya kuti rwadza ndechekuti kana mapurisa achipinda muspace kana munzvimbo inoshandira vatori venhau nechisimba vovhiringidza press conference izvozvo tinoona sekuti munyo dispensation hazvifanira kuwana mukana. Majournalist vane kodzero dzekuita basa ravo zvakanaka vapedzawo mapurisa vashandisawo mutemo zvisina kumbunyikidza kana kungopinda pakati pevanhu vari kutoita vaiita zviyavo nekuti ikodzero dzevatori venhau kuita basa ravo
vati havatarisiri kuita kwakadai kubva kumapurisa zvikuru sei panguva ino apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti vashandi vehurumende vanofanira kuremekedza vanhu nekuita basa nemazvo. Mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vange vasati vave neruzivo rwezvaitika kumedia center nhasi. Zvichakadai mapurisa aenderera mberi achirova vanhu vanotengesa mumigwagwa uye nhasi arova mumwe munhu zvakaipisisa vakamusiya achibuda ropa musoro nemhuno uye atozoendeswa kuchipatara nevamwe vake. Kanzuru yeHarare nemapurisa vari kubvisa vanhu vanotengesa mumigwagwa nechisimba vachiti vanhu ava vanofanira kuenda kunzvimbo dzakatarwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika 30. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.